Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo ndira 8/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndinotenda kuti mave nezuva rakanaka nhasi. Ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa Recitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti nhengo dzaro dzakabuda pavhidhiyo dzichirohwa zvakaipisisa nevanhu vaizviti vatsigiri veZANU-PF dzaendeswa kuchipatara. Nyaya yekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation of constituencies yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri webato rinopikisa Recitizens Coalition for Change kana kuti CCC Muzvare Fadzai Mahere vanoti nhengo dzebato ravo dziri kubuda pavhidhiyo dzichirohwa zvakaipisisa nevaizviti vatsigiri veZANU-PF dzave muchipatara. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti sebato vari kukurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya iyi vachiti havasati vave neumbowo hwekuti vakazviita inhengo dzebato ravo. Nezuro mapurisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuti ainge aona vhidhiyo iri riri kutenderera pamadande mutande revanhu vari kurohwa mune inofungidzirwa kuti imhirizhonga yezvematongerwo enyika kwaMurehwa North. Mashoko akaburitswa nemapurisa anoti ave kuferefeta chiitiko ichi, icho chinoratidza vanhu vanonzi inhengo dzebato rinopikisa Recitizens Coalition for Change kuWard 4 kwaMurehwa North dzichirohwa zvakaipisisa. Mapurisa akavimbisa kuti achapa mashoko azere pamusoro pechiitiko ichi munguva inotevera. Nhasi tamboedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vhidhiyo iri rinoratidza kuti vatsigiri vebato reCCC vanozorohwa vainge mushure mekunge vaungana pane mumwe musha vachida kuita musangano webato ravo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato iri Muzvare Mahere.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno, chidzaka chemuZimbabwe ari kuti iye pane ripoti yakaendeswa kuparliament inonzi preliminary delimitation report inofanira kutariswa neparliament. Iye ane umbowo hunotaridza kuti ripoti iyoyo haina kubva mukomishoni yese nekuti vamwe mamembers vekomishoni.
Tine urombo vateereri, regai tichikupei kubva kuna Muzvare Mahere nezvenyaya yemhirizhonga yakaitika iyo kwaMurehwa pane vhidhiyo iri kuonekwa ichitenderera.
Nyika yose iri kuona kuti ZANU-PF yapererwa, haichadiwa nevanhu, haisisina support, saka yasvika pakurova ana mbuya vedu nana sekuru vedu sezvatakaona kwaMurehwa. CCC tinotaura sezvatakataura pakutanga kuti hatidi nyaya yemhirizhonga, tinoda rugare. Advocate Nelson Chamisa anova mukuru wedu vakataura vataurazve kuti isusu we're a party of peace, saka tinoyambira kuti mapurisa ngaite basa ravo.
Maka mhangara here kumapurisa sebato nezvekurohwa kwenhengo dzenyu?
Ripoti yakaiswa takaendesa mavictims acho kuzvipatara kuti vaongororwe, asi vakapara mhaka iyi. Maperpetrators ngaongororwe Nga nyayacho nga inyatsi kuferefetwa sezvinotarwa neconstitution, mapurisa ngaite basa ravo kuitira kuti nyaya iyi isazoitika zvakare.
Muri kukurudzirawo kuti mamwe masangano ari mubumbiro remitemo anoona nezvekodzero dzevanhu aite sei chaizvo?
Maconstitutional commissions anosanganisa na National Peace and Reconciliation Commission, Human Rights Commission, gavaite basa ravo kuitira kuti tisazoita violence muna 2023. Zviri pachena kuti 2023 CCC iri kuhwina, ndosaka ZANU-PF yakutya yakufamba ichirovana mbuya nana sekuru. Tinoti aiwa, hatisi kuda isu sevagari, ma citizens, hatisi kuda nyaya mhirizhonga, tinoda sarudzo dzakachena dziri free and fair. Isusu tinoziya kuti navachamisa tinokuru.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change, Muzvare Fadzai Mahere, vari parunare muHarare.
Direct from Washington, the voice of America.
Munyika munonzi maita kusawirirana pamusoro pegwaro rekuganurwa kwematunhu kana kuti preliminary delimitation report rakaendeswa kudare reparamende richibva nekuhofisi yemutungamiri wenyika. Pane vamwe vaendesa commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kumatare vachiti amai Priscilla Chigumba vanoasa chigaro wecommission iyi nemuteedzeri wavo vakangoita zano ndega ndokuendesa gwaro iri risina kusainwa nedzimwe nhengo dziri mucommission iyi. Dzimwe nhengo idzi dzakabva dzanyora tsamba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzichiti hadzisi kutambira zvaakaitwa namai Chigumba izvi. Tichiri panyaya iyoyi, pane mumwewo akabva akwira kudare akabva anyorera tsamba kudare reparamende achiti zvaakaitwa namai Chigumba hazvisi pamutemo, nekudaro vakazvigadzirisa anozokwira kuenda kumatare. Munhu uyu ari kumiririrwa namuzvinafundo Love More Maduku, vanova zvakare mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMaduku.
Munhu andiri kumirira uyu munhu wemuZimbabwe muno, chidzvarwa chemuZimbabwe, ari kuti iye pane ripoti yakaemeswa kuParliament inonzi Preliminary Delimitation Report inofanira kutariswa neParliament. Iye ane umbowo unotaridza kuti report iyoyo haina kubva mucommission yese, nekuti vamwe mamembers ecommission ndekuti zvechine macommissioners 9 vapfumbama. Saka panhamba idzodzodzo 7 vasere vati vari kuti ayo hatinobvumirana report iyoyo, vari kuti paripot iyo ndeya chairperson Justice Chigumba navice chairperson ecommission. Ndo chete vakawirira neripoti iye havana kuwirana nayo, saka vari kuti yaisafanira kuendeswa na president, yaisafanira kuendeswa futi kuparamende.
Saka paramende iri kufanira kuti ikupindurei riini?
Paramende takakumbira kuti vatipindure kupera kwezuva ramangwana muvhuro, at the end of day yacho iyeyo, ndopatakati hatokupai nguva yakadano, tsamba yacho yakaenda muvhuro Saturday.
Asika muzvinafundo Maduku, takaona kuKenya uko vamwe vachimboda kuramba vemakomisheni ava kutambira zvainge zvabuda musarudzo vachiti hapana kubvumirana, asi zvakabuda musarudzo zvikangotambirwa hazvina kufanana here?
Zvakaitika kuKenya zvakasiyana nezviri kuitika panyaya iyoyo. Pamutemo kana kuti chii chabva kukomisheni kunoku kana kuKenya, munofanira kunge magara pasi moita meeting, mobuda nechisimbo chamunobuda nacho ipapo, nechisimbo chinochikomisheni hachisi chachairperson. Saka ndozvinofanira kuti zviitwe, hakusiti vese. Mutemo wacho unoti kana vagara pasi zvinoenda nevakapinda kuwanda vacho majority ikawirirana, ndozvinonzi aiwa ndozvaka nekomisheni. Saka vanotifanira kuti paite mbowo wekuti vakawirirana. VekuKenya nditsanangure, vekuKenya nyaya yanga iri kuKenya yayo yanga iri yekuti paierengwa mavhoti, saka aizoedza mavhoti yawo. Kana aedwa uno ochidaidzirwa abuda anidaidzira ndichiyapesa. Komisheni yaisafanira kunzi itenderane mavhoti because mavhoti anenge atongobuda akasezvo kuyeredza kwaanenge akaita. Saka chiyapesani wekuKenya yachoyo ndozvabuda musarudzezi, mirai ndi tinodaidzira mavhoti aya, vamwe vachivoramba nekunda vaida kumachinja mavo. ipapapa mtemo wotayo inini commission yariti basa renyo dimigare ni kuirena zimafoka aone kama ngani.
Asi imise gweta muno bvumidzwa yenyu kumirira munhu musinga tarise kuti ndewe bato ripi kana kuti murefu kana kuti mupfupi. Vamwe vari kuti vachida wava inenge nhengo yezanu PF uye pavanga vari kuzikosi vamwe vanoti vaitozviti mwana wava Munangagwa. Hazvisi zvematongerwo enyika here zviva Madhuku, ndezvemutemo here?
Ndezvemutemo. Kana makaverenga tsamba yamakanyora nezvamuri kubvunza izvizvi mukova ndezvemutemo. Inini handitarisiri kuti munhu anobva kupi, ane kala ipi, ndeichi inongotarisa kuti kunouya munhu anotaura. Ndiitsvaga wagweta wamadhindida kuti mundimirire. Nyaya yako ndeichi otaura sezvo uyu akauya ka akati ndine gwaro iri rinotaridza kuti ripoti iyi haisiri yekomishoni.
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvemutemo muzvinafundo Love Mo Madhuku vachitaura vari parunare muHarare. Kunyange hazvo vaMadhuku nevari kumirira vari kuti vanogona kukwira kudare redzimhosva kana paramende ikasavapa mhinduro. Vanokokera ZANU PF mudare reparamende uyezve varivo vakasarudzwa kutungamira komiti iri kuona nezvegwaro rekuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report. Vapupura itogarepi vanoti vari kuenderera mberi nebasa.
Isu tinongoongorora kuti ripoti yevheki inoyana zvakadini nezviri mubumbiro romutemo zvikuru section 161. Saka kuti vheki yakaita mabasa ayo ichiremekedza here zvirimo mubumbiro romutemo. Saka takatotanga Friday takaita meeting, nhasi taita meeting tichiongorora kuti zvakaitwa nevheki mubasa rayo zvaiitwa nenzira inoremekedza mutemo here. Ichi ingangoti zvatiri kuzadzisa zvinhu zviri mubumbiro romutemo zvokuti president vanotedla constitution any document kana report inobva kuvheki kuparamendi. Saka paramendi yakaona kuti nguva ishoma, ngatiitorei tiitei ad hoc committee inenge ichiwana nguva yakareba yekutarisa dhokumendi tisati tazoridzeya mudare redu reparamendi. Saka ndo zvatiri kutoita, takatotanga kuita.
Asi izvi hazvisi kukanganiswa here honorable nevamwe vanenge vakuti vanokwanisa kuendesa zeki kana iro dare renyu reparamende iri kumatare?
Handioni pazvinokanganisa nokuti isusu sedare reparamendi zvatiri kuita apa kana tikatarisa tsamba dzataona dzanyorerwa vanhu ini ndakakopewawo ini nyika yakanyorerwa kuna speaker of parliament. Izvi hazvinei maonero edu ndokuti hazvinei neprocess yeconstitution nekuti ripoti kana yaitwa nevheki inoenda kuna president yabva kupresident yoenda kuparamendi. Parliament yaongorora yotarisa zvainenge yaona imomo yopa president ozoisa muvheki, vheki yozopa president vogazetini. Iyo iprocess yandinofunga kuti haina chinogona kuimisa kunze kwazoitawo dare rinenge razvo kuti kuda pane patinofanira kumirira. But pari zvino zvetsambatsamba kana kuti zvepfungwa dzimwe dzinenge dzichibva kune vakasiyana siyana isi hatibatwi naizvozvo.
Avo vanga vari vanokokera ZANU PF mudare reparamende uye vari sachigaro weAd hoc committee kana kuti komiti yakaombwa kuti inge ichitungamira urongwa hwekupenengura kuganhurwa kwematunhu kana kuti delimitation report. Vapupura itogarepi vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vadamba.
Inoenderera mberi ichitaura mavoters mudunhu rimwe nerimwe kana kuti muwadhi rimwe nerimwe ichizopinda mumaconstituency. Mavoters avakaita akatosiyana zvachose. Wadhi rekumadziwa rakaitwa 760 kana kusendinari. Wadhi rekuzengeza West rakaitwa 10,000. Wadhi remuHarare muHarare West rakaitwa 18,000. Constituency yemumanikaland yakaitwa 33,000. Constituency yemuhurungwe yakaitwa 22,000. Saka kutamburwa uku kwabva kwatyora mutemo wenyika chiburikidza neconstitution yedu pasection 161 yaanotaura. Saka tatambosvapa kubatabata kuti wakazvivandisa sei. bumbere remutema harina kutevera nekuti ndiwo supreme law of the land.
Saka nemamiriro azvaita vadamba poitwa sei? Bato renyu rikurudzira kuti paitwe sei kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha?
Vamwanzira vachitora power achita president weMDC vakazvitaura kuti tinoda nhaurirano pamusoro peZEC nekuti ZEC already pajilimitedend report yakatoita yakabvisa 35 maconstituencies mumaurban areas anoandiwo mastrongholds nemumaperiurban areas anoandiwo mastrongholds opposition. Saka pamunotemba paya paya kuti 1 ZANU-PF inenge iri 36. Saka tanga tava paita kutoita nhaurirano ndinoona hangu kuti vapanha vechidika nevamwe vanopaparika vanoti tiri redi kuenda kumaelections hamungaende kuelection yakahwinwa kudhara.
Avo vanga vari vaLloyd Damba, vanova mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora, vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami kuti tinzwe pamire bato ravo.
Nenyaya yedelimitation, isusu semusangano weCCC tiri kudare reparamende takamirira musangano wedu ndezvokuti izvozvi izvi musangano uri kutarisa zvakasimba nyaya yeripoti. Watarisa zvakasimba, tinotarisira kuti tichasangana secaucus yeCCC tichizwisisana pfungwa dzinenge dzatariswa mumaringe nekuti chii chiri kutaura delimitation report uye kutaura kwairi kuita tiri kuti chiine zvayo uye pfungwa dzedu dzinofanira kunge dzakananga kupi takatarisana nedelimitation report.
Zvii zvamuchazoita kana mapedza kuita izvo?
Kana taita saizvozvo tinotarisira kuti tichazviita izvi tisati taenda kudebate richaitwa mudare reparamendi. Tinotarisira kuti tichaita zvese izvi ad hoc committee report inenge yavapo kusanganisira nepfungwa nekuti zvinezvi umwe naumwe kwaari nevanhu vaanomiririra tinotarisira kuti vari kuzwisisana nekutarisa ripoti iyi kuti iri kuti chii uyezve tinotarisirawo kuti nenyanzvi dzakanangana nekutarisa delimitation report iyi takatarisana nemusangano wedu nekuti sekuziva kwamunoita musangano wedu musangano unotungamirirwa kubudikidza neutungamiriri hwaadvocate Nelson Chamisa uye musangano wevanhu. Saka nekuda kwaizvozvo zvatichange tichisimbisa zvinhu zvinenge zvichitarisirwa nevanhu kuti zvinhu zvinenge zvichifanira kunge zviri zvakatarisana nedelimitation report.
Muri kushandawo sei nekomiti yakaombwa kana kuti ad hoc committee neparamende kuti itungamire urongwawo?
Tichitarisa ad hoc committee paichange ichitaura nesu tichange tichisimbisa pfungwa dzedu dzezvinhu zvatinenge taona seCCC takatarisana nesemusangano.
Avo vanga vari vanokokera bato reCitizens Coalition for Change mudare reparamende vaProsper Mutsiyami vari parunare kwaMutare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Benin iri kuita sarudzo dzenhengo dzedare reparamende nhasi, mapato anopikisa achibvumidzwa kukwikwidza. Muna 2019 pakamboitwa sarudzo, hurumende yakavandudza mitemo nechinangwa chekurambidza vanopikisa kuti vakwikwidze. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka taatsikwa namukoma Knowledge Vingi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa kana kuti programs manager musangano revechidiki reZimbabwe Youth Biodiversity Network. Makadi mukoma Knowledge?
Nemusaro mukoma blessing makabini wekoko.
Aiwa isu tirinani mukoma knowledge. Mukoma knowledge mukatudza kuti sangano renyiri rinoita nezvei chaizvo.
Tinotenda mukoma. Isu tinoshanda pamwe nechidiki kukurudzira kushanda pamwe pakurongwa kweatinoti mapolicy kana mabatigo nemashandiro angaitwa nezvenharaunda tichinyanya kusimbirira zviwanikwa zvemusango yatinoti the natural environment pamwe chete nezvatinogarisana nazvo zvinoreva kuti zvirimwa kana zvatakakura tichiwana zvinonzi zvimatraditional food akandeya tinoti biodiversity the foundation yeupenyu hwekurarama kwavanhu saka tinokurudzira vechidiki kuti vagare vachiziva zvazviri uye kuti vangaitewo kubetsera pamwe nehurumende kuramba tichitirambe tiinazvo zvichiwanda kana kumendena zviripo
sei izvozvo zvakakosha
yatinoti nharaunda iyi kureva miti mumasango nezvipuka zviri mumasango inotaudza iye ichinzi ndiko kuvamba kuupenyu hwavanhu ndingapa muenzaniso ndichiti masango ndiwo anotifa zvatinofema zvatinoti oxygen kunderevazve kuti zvipuka zvatinomachibhururuka zviva zvakaita senyuchi kana mabutterflies ndiwo anobetsera inonzi pollination kana kuti zvimbeu dzedu dzemumasango kana kuti dzemuminda dziite zvakanaka hunge zvipuka zvidiki izvozvo zvavepo uye zviri zvipenyu zvotibetsera kuti tione chikafu chinobhotiraranisa senyika toenda kuvashanyi mari dzatinowana kunze kwenyika vashanyi vachiuya kuzobhadhara tinozviwana kuburikidza nekuchengetedzwa kwemasango pamwe nezvipuka zvemusango zvakaita senzou nedzimwewo mhuka dzakakosha semapafana
saka munoshandawo sei nemapazi ehurumende ari mumabasa amuri kuita
tinowana rutsigiro rukuru kuhurumende kuburikidza neministry yeenvironment iyo inotitendera kuti patinenge tichida kuita maprograms nevechidiki vanowanzouya vachitibetserawo kudzidzisa sezvo muchizwisisa kuti ivo ndivo vane mandate yekuchengetedza kwemasango tichipa muenzaniso wezimbabwe parks vane munzwisisiro yavanoita zvemasango saka isi tinovakoka kuti vasangane nevechidiki vovadzidzisa ukoshwa especially hwevechidiki kuti vave involved kana kuti kuve pamwe nekubatwa kwekuchengetedzwa kwemasango tinobatazve pamwe nemapazi akaita seema kudzidzisa kuti nharaunda inoda kugara yakachengetedzwa yakachena saka ndo mabatsiro atinoita navo ende vanoramba vachititsigira misi nenguva kana tichinge tiine urongwa hwekuti zvinoda kuti vehurumende vavepo
asi nemapisirwo ari kuitwa masango aya mungati vanhu vari kunyatsonzwisisa here kukosha kwakaita kuachengetedza
ichocho ichokwadi mukoma blessing dambudziko riri kusanganisa naro nderekupiswa kwemasango nekutemwa kwemiti kuri kuratidza kuti kuri kuramba kuchiwedzera zvekuti mazuva aperayo takatomonzwa zvendufu dzakasanganiswa nadzo kumatebeleland mushure nekunge moto wabatidzwa ndingangoti nekuda kwekushaita pamwe kwedzidziso nemakoshero azvo kumagrassroots uri kwatingati kunharaunda dziri pasi ukoshwa hwekuchengetedzwa kwemiti tisingapishi hausati hwanyatsopinda muvanhu vedu ende tinoramba tichitsigirana pamwe nana forest commission nana ema kuramba tichiti no vanhu vari kumareserva ndivo vanowanzopisa kuburikidza nekuda kukiriya kana kuti kugadzira minda mwaka unenge uchitevera saka ava vanhu ndo vanoda kubetsedza kuburikidza nemadzimambo avo kuti vazive kuti moto une nguva yaunofanirwa kuti ushande dzimwe nguva moto inozopisa iyi inenge yabatanidziwa munguva inonzi haitendedzi pamutemo kubatidza moto saka tiri kuramba tichikurudzira kuti deno zvakwanisika dzidziso yasvika pasi pasi pevanhu vanove vachizviita zvekuburikidza nokuda kuti vazvibetsere kuti vagadzire minda yavo
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma knowledge nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda mukoma blessing
uyo anga ari mukomana wechidiki knowledge vingi anoshanda nesangano rezimbabwe youth biodiversity network achitaura ari parunare muHarare vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chino svondo rinouya apo tinenge tichitaura nevechidiki nezvavanosangana nazvo muupenyu
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, muno nipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
yesu simba.
Manera kanaka vatereri, ini ndiri tanona kawande, ndi chikuchingamizai muchirongwa chedu cheze chitendero. Nasi tine mazwi nemibvunzo inobva kuvatereri vechirongwa chino.
Ndinonzi Cleva, ndaenda kubvunza kuti zvinofamba sei kuti vanhu vakauraya Jesu ndo vanobva vauya kuzotidzidzisa futi zvokunamata, ndo vakatinyorera futi magwaro, ndo vakatudza futi kuti Jesu akatifira. Saka pano ndine kwesheni make kuti zvakambonyanya kufamba sei, because munhu ane mhosva anongonyora zvaanoda kuti azviridze pamhosva. Ndo saka nichiona pakaiswa mawedze kunzi Jesu akatifira. Saka ndakati munyatsotaura kuti zvakambonyatso kufamba sei kuti ticha akafoera metsi pafom 4 ndiye wozoenda kunoticha, kuenda kuministry of education unoticha metsi dzacho.
Hello pastudio 7, tarangu ndinonzi Brian Zindoga. Kumapastors, upasta hunoenderwa kuchikoro here? Ndinokumbirawo mundibvunzire vadzidzisi vavo kuti ngavandiudzewo kuti chipasta kana kuti upasta zvinhu zvinoenderwa kuchikoro here, kana kuti mapastors nemadeacons mabishop vanoita zvekuappointwa nevanhu muchechi. Ndokumbirawo mundibvunzire izvozvo kuti kana munhu achienda kunoita kosi yeupasta zvinorevei, zvakanyorwa papi mumagwaro aMwari, nekuti isusu tinoziva kuti mapastors nemabishop nemaapostles vakaappointwa paiparidza vana Peter nana Philip. Saka izvo zvekuti nhasi mapastors vanoenda kuchikoro vachizouya vachimira pamberi pechechi vachiti I'm now a pastor, vanenge vaappointwa nani? Ndokumbirawo mundibvunzirewo ipapo.
Vahwande makadii chirongwa chenyu? Ini ndiripo pavatumwa ipapa pakuda kuziva kuti vatumwa ava vachiriko here. Ini pakuti vatumwa vachiriko apa ndinorambirana napo nekuti vatumwa vatiri kuona vari kunzi ndo vatumwa vamazuva ano. Hapana mutumwa watati taona wakamboita sezvakaita vatumwa vekutanga vatainzwa. Tisingadedi kuenda kure kuvatumwa watiri kutaura nezvavo, toda kumbotaura nezvakatumwa. Jona wakatumwa ukanzi Jona iwo enda kuNinive. Jona akaita musikanzwa akaratidzwa zvaakaratidzwa kuratidza kuti akanga atumwa naMwari. Mwari ndiye akanga amusarudza kuti aende koparidzire shoko iro riri kuNinive, asi akaita zvake musikanzwa akazoenda. Kwaakanga achienda akaratidzwa zvaakaratidzwa izvozvo akapinzwa mukanwa mwehove Jona. Saka apa vatumwa vatinawo mazuva anawawa, handisati ndamboona mutumwa unoti ndazosangana nechakati chandanga ndanziita, asi ndakazotadza kuchiita ndikasangana nechiedzo ichi. Hapana mutumwa wandati ndanzwa wakasangana neizvozvo kana vichinzi vatumwa vachiriko. Vafundisi vedu vari kuti peshoko avo vari kutiparidzira vachiti tizive zviriko. Ngavatidzidzise nemavhesi vari kutaura kuti vatumwa vachiriko, vatumwa vari kutaura nezvamambo Jesu. Ngavati pewo nemavhesi acho, ini ndinorambirana napo kuti vatumwa vachiriko.
Makadii kuvatanonokawande ndinzire mubvunzo panyaya yezvitendero apa. Mubvunzo wangu ndewekuti ko maprofita sei maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Ndipo pano mubvunzo wangu, sei maprofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa? Saka shoko raMwari kugara nevakadzi vakawandisa rinotendera here? Kwangu tiko muprofita anotenderwa kuwana vakadzi vazhinji here? Kuwezi maprofita mazhinji mazuva ano akuwana vakadzi vakawandisa? Ndiyo mubvunzo wangu wandaa kukumbira kubvunza iwoyo, kuti ndikumbira ruzivo ipapa nevanoziva.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Takaendesa mibvunzo yenyu kuvakuru vezvechitendero zvakasiyana-siyana, sezvo vari ivo vanogona kukupai tsananguro dzakakwana dzamunoda. Svondo rinouya, tichange tichikuunzirai mhinduro dzekutanga dzemibvunzo yenyu iyi. Tumirai mazu enyu ezvamunoda kubvunza kana kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero kuwhatsapp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanona.
tinotenda tanonoka iko zvino vateereri sezvo nguva yedu yadyanana ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.